kota chilichi ne vanhu vanomwe tina Isaac Mpofu, Rutenge Nyahora, Makanaka Ichicharamba, Tapiwa Nachemakarau, Stephen Cox, Denise Cipriano, Paige Charles Van de Westhuizen. Ndo vanhu vanenge vakatimirira pamutambo uri kuitika kuParis Global Olympics.
Vatambi vamataura ava vachange vari kuita mitambo ipi, uyezve muri kutarisira kuti imi sechikwata muchasimuka rini kubva muZimbabwe?
Masimukiro edu akatisiyana-siyana nekuti zvikuenderana nekuti vanhu vachange vachikombita zvakamira zvakadii. Asi mitambo yatiri kutarisira kuti vanenge vari muIsaac Mpofu naRutenge Nyahora ndovanomhanya madistance akareba yatinoti marathon. Makanaka Ichicharamba naTapiwa Nachemakarau ndovanoitawo mitambo yemhanya papfupi mashort distance atinoti matrack and field. Stephen Cox anoita zvezvikepe, iye anoita zverowing. Kubhaguja tina Denise Cipriano naPaige ndovanenge vachitimirira. Tiri kutarisa Zimbabwe inenge iri kuita mapfupi matatu, tingati masports course matatu.
Mungati vatambi ava vagadzirira zvakasimba here, uyezve imi seZimbabwe Olympic Committee zvii zvamungavimbiso veruzhinji?
Tinovimbisa kuti tichasapota vanhu sekusapota kwatanga tingovaita. Tiri kutarisira zvikuru kubva kwavari. Ivowo pachavo mumwe nemumwe ari kugadzirira kuenda kumakombetishen aya. Endi sekuziva kunoita munhu wese, hapana munhu anoenda kukombetishen asingadi kunohwina. Saka tinotarisira zveshuwo kuti vachange vachiita pavanogona kwese kuti vange vachihwina. Asi chikuru pamaolympics inyaya yekuti waendawo kumaolympics uri kuparticipata, yatinoti olympism, inoinkluda vanhu vese kuti nyika dzese dzinge dzichiitawo makombetishen aya. Ndo chikurukuru chaizvo. Kubva pari zvino vanhu ivava vanenge vakunzi maolympian, inova taito hombe chaizvo muupenyu hwemunhu kuti inini ndakamboitawo maolympian.